Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kukazi 21 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe muZanu PF vavekurudzira kuti bumbiro remitemo revandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varande vachitonga kusvika madhongi amera nyanga. Masangano evatori venhau oshora kutyisidzirwa kwevatori venhau kunonzi kuri kuitwa nemauto mushure mekufushunurwa kweuori huri kupomerwa vamwe vakuru vemauto. Kuda kuzama noto kuoma kweupenyu ndezvimwe zvave kumanikidza vanhu kuti vagume vaita dambudziko rekunobhejera mabhiza nezvimwe zvinonzi navana chiremba zvinogona kukanganisa utano hwepfungwa. Ii ndio mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Masangano evatori venhau akaita seremisa Zimbabwe neZimbabwe Union of Journalists ari kukurudzira vanodzivirira nyika kuti vachengetedze vatori venhau vebepanhau repadandemutande reNewsworks avo vanoti vave kutyisidzirwa kubva zvavanyora nyaya yeuori hunonzi hwakaitwa nevamwe vakuru vakuru muchiuto pachirongwa chehurumende chekutengera vakuru ava dzimba. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vayambira vatori venhau kuti vasiyane nekufukura hapwa panyaya dzine chekuita nezvekuchengetedzwa kwenyika sezvo zvichigona kukonzera kusagadzikana munyika. VaCharamba vataura mashoko aya kubepanhau reHerald. Mumashoko kuvatori venhau vakuru vemauto vanotiwo bepanhau reNewsworks rakakurumidza kumedza kutsenga richada. Asi masangano evatori venhau anoti vatori venhau havafaniri kutyisidzirwa kana vachiita basa ravo rinosanganisira kuona kuti hapana uori unoitwa munyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi kuti tinzwe zvizere, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru webepanhau reThe Newsworks vaDumisani Muleya.
Ndikati chiri kuitika nezvekuti takanyora nyaya last week yemamwe magenerals tichitevera nyaya yecorruption on the housing dzimba dziri kupiwa ko dziri kutengerwa vakuru vakuru vemasoja ikoko. So takanyora story. It was a very straightforward story. Ndikati nyaya yekuti this is what has happened. Tikangonarrata chete.
Chamungati imi ndo chikurukuru chazokutumai kuti muchiti makusiyana nayo nyaya yacho chii?
Kwazvoitika muma developments okuti takazofonerwa nevamwe vatinoshanda navo vakazoshedza shedzo nevamwe vachiti isu tiri vemilitary intelligence tiriura zvakati 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 ndopa tabva taona kuti nyaya haisisechi raitosiyana nayo kuita zvimwe and pakudaro tanga tichiitira kuti majournalist atoshanda navo ave safe. It was not like kuti tiri kuti tasailenzwa taakusiya nyaya dzinofanira kuitwa dziri mupublic interest. Aiwa tanga tichiitira kuti vanhu vatosenza navo vaite safe nokuti ndicho chakakosha stereki ichocho kuti kana muchiyanda mese muri majournalist chaunotanga kutarisa safety ne well being yechi ye ma reporters vano kushanda navo.
Muchaita sei manje, muchaita dzimwe nzira here dzekuti nyaya dzacho dzirambe dzichizofamba kana kuti dzichazosimudzirwa mune ramangwana?
Handiti vakaishwa statement vakati haitsuku ongorora nyaya iyo, tiri kuinvestigate ndizi. Zvati tinovimba kuti vacha investigate vo address nyaya yacho. Kana iyo address ozo ishiwawo chi another statement kuti pa-investigation iya yatakataura nezvayo papaya ndiyo zvatakawana izvi ende tazotora matanhwa kuti tiadresse nyaya iyi nenzira yakati. So because as long as kana zvaadreswa zvinhu zvacho izvozvo zvatakati titaura izvi hapana chakaipa. Isu tozongoti chi tozongoti vazobudisa imwe statement paya vachiti taadressa nyaya iya. So saka kwava nechinhu neredress because majournalist kana achinyora zvinhu vari kunyorera kuti zvibude pachena so that kwakaitika kana kwaitika mamistakes zvinhu zvakafana necorruption nezvinhu zvakadaro daro mupublic affairs apo panyaya dzeaccountability nedzegood governance zvogadzirwa. Hazi kuti vanhu vanongonakidzwa nokungonyora chete aiwa.
Mukuru webepanhau repadandemutande reNewsWorks Dumisani Muleya achitaura ari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kuda kuzama noto kuoma kweupfumi ndezvimwe zvave kumanikidza vanhu kuti vagume vaita dambudziko rekunobhejera mabhiza, mitambo nezvimwe zvinonzi navana chiremba zvinogona kupa kuti vagume vorwara nezvirwere zvepfungwa. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti mazuva ose vave kutomukira kuenda kunobheja sezvo vave kutokutora sebasa. Vanhu vanofumira kubata jongwe muromo vachienda kunzvimbo dzakaita seBezbeds, Moore's World of Sport nemamwe akawanda ari padandemutande. Mumwe ari kurarama upenyu hwakadai ndiva Bradley Chiketero vemuHarare.
Inini betting ndoifarira asi kuhwina ndinombobvira ndakahwina. Ndinoifarira zvisingaite kuti ndongoonawo muvanhu vachidai nekudaiwo vachiitawo mari asi ndine chido chekuhwinawo nebetting. Betting ndakatomboitamba asi kuhwina ndinobvira ndakahwina. Nanhasi ndito nechido chekuda kutambawo betting iyo.
Mugari wemuAjon Park vaLove Mosta Money vanoti havasati vambohwina asi vanoona vamwe vachikohwa pakuru. Izo vati zvinovapa simba.
Betting ndakambozviona zvakambondinakirawo but ndakazoitawo hangu era yekuti ndakarasika panhamba. Handina kunge ndakazonge ndichilonja nazvo kuti ndilinge ndizive kuti hano zvinonaka sei but handozvifarira. But ndakaonawo vamwe vachitofara nazvo kutaura kuti wakatowanawo mari. Zvakandipawo shungu panguva yacho iyoyo.
Kumbobudirira kuri kuita vamwe vanenge vaita rombo rakanaka kwave kupa kuti vamwe vakaita savatafadzwa tandawe vati vave kuda kumboedza mhanza.
Betting asati ndazviita asi panoona kahwinhawo mota nedzimba chichida muzvitavo ndomuwanawo zvandowanawo.
Kubheja kunobvumirwa muZimbabwe pasi pemutemo weLotteries and Gaming Act asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vati zvokubheja rinogona kuguma ravi dambudziko.
Normally kana economy siri kufamba zvakanaka zvinogona kuita kuti vanhu vakawanda vave nerisk yakakura yekunge vachisangana nedambudziko remamental health challenges. Saizvozvo zvinogona kutuma vanhu zvakare kuti vange vachipedzisira vakuita betting or gambling.
Nyika dzakawanda muAfrica dzakaita seUganda neNigeria dzine dambudziko iri. Sangano reCenter for Policy Analysis kuUganda rinoti panofanira kukurudzirwa vanhu kuti vasaite tsika yekubheja sezvo vakawanda vave muhurombo. Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Uraya Izembe vatiwo kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kupa kuti vamwe vade kurarama neraki.
Kutambura kwavanhu nokushaikwa kwemabasa nechimiro muZimbabwe ndizvo zvasakisa kuti vanhu vakawanda vatsvage mararamiro anoitiwa nokubheja kana kuti namakasi.
Vanoongorora nezvematongero enyika vaRashid Mukundu vanoshanda nesangano reInternational Media Support vapa mhosva yekuwedzera kweurombo munyika kubato riri kutonga reZANU-PF vachiti ndizvo zvapa kuti vanhu vazame noto vachibheja.
Kubheja kunonetsa dambudziko rekuti vanhu vanopedzisira vahakira vasagone kuswera vasina kuenda kunzvimbo idzi. Saka tinotoona kuti dzimwe nguva baba nana amai kana sekuru nana mbuya vanopedzisira vakutora zvinhu zvemumba zvishoma zvavainazvo vachitengesa vachienda kuti pakada vangaita rake vakawana chouviri.
Hurumende inogara ichitaura kuti chiri kupa kuti upfumi hunange kumawere inyaya yezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika. Asi vakatemera zvirango vanoti zvakatemerwa vakuru muhurumende vanotonga nedemo uye chakanganisa upfumi kutadza kutungamira neuori. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Nasi munyika vanhu vakawanda vari pazororo rekupemberera zuva revechidiki kana kuti National Youth Day. Mumakore adarika zuva ranhasi raishandiswa kupemberera kuzvarwa kwevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Nasi mhemberero dzanga dzichiitirwa kumasvingo. Asi tichirangarirawo zuva iri, Taboka Ncube weStudio 7 abata muimbi uyo anoitawo zvekusetsa vanhu Tawanda Mutswiri anozivikanwa nekuti Ja Bob. Ngatinzwei hurukuro yaaita na Taboka. Ja Bob anozivikanwa nevakawanda nekuteedzera matauriro aita vaMugabe.
Nasi Zimbabwe ichipemberera zuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day ndeapi mashoko amungada kupa kumhuri yeZimbabwe?
Ndinochemera rinyararo. Hatiri mhuri zhonga, nyonga mupopoto. Waiva aine unity nepeace and tranquility. Kwozoitawo achizoda kunzwa kuti vamire kuita zvemadrugs. Say no to drugs. When I was in Zimbabwe, when I was going to go to the drugs, I was going to go to the
Mashoko, akataura, navamukabe, amuno rangarira, amungada kuti murangaridze nyika ndeapi?
Dzimwe nguva inobvaanoti waigogoto chaazvokuita. Zimbabwe is our sovereignty. What are you waiting for? Ayo achinotinda. Zimbabwe shall never be a colony again. Igaino haiva yakatongwa nevachina. Haizokwidzi kwidzi ndaramba. Tingatotsvekera musango kutobata gidi. Tichabonga chachinda wasadisaya. I think so.
Mukomana nechipo iyo muimbi Tawanda Mutswiri anozikanwa nekuti Ja Bob achitaura ari parunare muHarare na Taboka Ncube weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyungo yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Thank you. Mauto eIsrael anoti nasi arwisa kuchamembe kweGaza kwapera zuva rimwe chete chete America yashandisa simba rayo muUnited Nations Security Council kuti chisungo chenyika yeAlgeria chekuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imiswe uye kuti vanhu vemuPalestine vapiwe rubatsiro nekusamanikidzwa kuenda muupoteri vachitiza dzimba dzavo. America inonzi ine chisungo chayo chairi kuda kuti chitambirwe chekumisa hondo kwenguva pfupi uye kuti vari munhapwa muGaza vasunungurwe. Israel inoti yauraya varwi veHamas vane chitsama. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu zana negumi nevasere vafa muGaza kubva nezuro uye vanhu vafa kubva hondo zvayatanga muGaza vadarika zviuru makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29,313. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vanoti nyika yavo ichaenda kusarudzo musi wa29 Chivabvu. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti ANC inogona kutadza kukunda zvine mutsindo zvekuwana zvigaro zvekuti ikwanise kuvandudza bumbiro remitemo kana kuti 2/3 majority. Vanhu vakabvunzwa patsvakiridzo yekuvhota kwavachaita vakaratidza kuti vari pasi pezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% ndivo vari kuti vachavhotera ANC. Vamwe vakuru vakuru mubato reZANU-PF nasi vatora mukana wegungano revechidiki kuti vakurudzire kuti bumbiro remutemo revandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amira nyanga. Vachitaura pamberi pemutungamiri wenyika pamusangano wekupemberera zuva revechidiki iri reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day pamushagashe kumasvingo nhasi, sachigaro weZANU-PF mudunhu iri vaRobson Mavhenyengwa vati dunhu ravo riri kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vachitungamira. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vativo vose vanoda kurwisa kuti vaMnangagwa vasarambe vachitonga kusvika muna 2030 havabudirire. Izvi zvatsigirwawo nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vari kuRussia pari zvino. Vachitaurawo pamusangano wanhasi uyu vaMnangagwa havana kuratidza kupokana nemaonero ekuti varambe vari pachigaro. Vamwe vechidiki vange vari pamusangano uyu vakaita saElias Govo vativo hapana chakaipa kuti vaMnangagwa vaenderere mberi nebasa ravakatanga. Mutauriri werimwe bandiko rebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati zviri kuda kuitwa neZANU-PF hazvina maturo ose uye zvinodzosera kumashure utongo hwejekerere. Apawo verimwe bato rinopikisa rePeople's Unity Party vaHerbert Chimuka vatiwo vanhu vemunyika vanofanira kubatana kuramba zviri kurongwa nebato reZANU-PF. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaPride Mukono vativo veZANU-PF vachanetseka kuti vaMnangagwa vabudirire pachishuo chavo chekuti varambe vari panyanga. VaMnangagwa vakambotaura nevatori venhau vachiti vainge vasina chido chekuti varambe vari pachigaro panopera matemu avo maviri. Izvi ndizvo zvakambotaurwawo nemutauriri wavo vaGeorge Charamba. Asi vamwe mubato reZANU-PF vanoti vave nemafungiro matsva. Pamusangano wanhasi vaMnangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vakoshese zuva ranhasi vachishandira nyika kuti ibudirire sezvo ivo vakashandira nyika vachiri mudiki vakaenda kuhondo kunoisunungura. vatiwo hurumende iri kuita zvirongwa zvakawanda zvekuvandudza upenyu hwevechidiki sekuvaitira mabhizimisi. Asi vechidiki vakawanda vataura neStudio 7 vati zvino hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vasina mabasa zviri kupa kuti vakawanda vavo vafunge kuenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau Godfrey Mutimba. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nava Golden Makusha vari mudunhu reMaryland muno muAmerica. VaMakusha vanova mutedzeri wemutungamiri wekambani yeMogog Global LLC iyo yavakavamba nemudzimai wavo amai Molly Makusha muna 2015 vakadomwa kuva nhengo yeutungamiri hwesangano rinomirira vemabhizimisi madiki muAmerica reNational Small Business Association Leadership Council. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kudomwa kwatakaitwa ndakaona ndaitwa zvekutoitwa invited, ndakaidaidzwa nebato iri vachitaura yekuti vakanga vatarisa nekuona mabasa atinoita kuno kwatinogara kuMaryland nekuTexas kuti tinoparticipata mune maChamber of Commerce, tinoshanda nemaorganization akaita sana Prosper Africa and nekuno kuwo inina mene election judge nana USAID. Saka nemaactivities wavo ndakaona vatinyorera kuti tinoona kuti munoita zvakawanda, saka tiri kukumbira kuti munge muchishanda nesu muLeadership Council yeNational Small Business Association.
Vazhinji vakada kuzwa kuti zvakakosha zvakadi zvokuti munge muchidomwa kuti mupinde muLeadership Council utungamiri hwaMakusha.
I think zvakakosha pakuti bato iri charakamirira kazhinji ndekwekuti panoita muno muAmerica weCongress both kuSenate nekuHouse pavanogara masesheni avo sevatungamiriri vebato reNSBA tinoenda tichinonzwa mafungiro avanenge vachiita nezvinhu zvinenge zvichirongwa kuti nyika iende mberi mutemo nezvimwe zvakadaro. Pavanenge vachidaro isusu vemabhizinesi tinenge tichiuyawo nezvichemo kana kuti maideas anenge achibva kune mabhizinesi kuti tizvipe kune vatungamiri vemapato ava vecongress kuti vange vachizvitora vachizviisawo mubumbiro remutemo pavanenge vachigara vachikurukura muparamendi yavo.
Makanzwa sei semunhu aberekwa kuZimbabwe adomwa kuti anga achipinda musangano rakakosha kudai?
Zvinonzwisa manyukunyuku kuti uonekwe kuti unenge uchidomwa semunhu akabva kuZimbabwe kuti unge uchimiririra mabhizinesi ese muno muAmerica nekuti takamirira. Zviri very important, zvinodadisa kuti tiwanikwe tiripo tichikwanisa kunge tichipa pfungwa dzedu pane zvizhinji zvinenge zvichitaurwa kuti zvibatsire small business muno muAmerica. Nekutiwo isusu panenge tirimo motoona kuti zvingaitwe sei kuti tiwane kuti tingaunze zvimwe zvichemo zvinenge zvichibva kune dzimwe nyika izvo.
Kudomwa kwenyu kundekwenguva yakareba sei, nganzi muchirungu temu yekunge muri mukanzuri?
So kunge tiri mukanzuri kwekutanga is 4 years imo, but inenge iri renewable after every 4 years kuona kuti ndichiri kuda here kana kuti ndichine masimba here kuramba ndichishanda ndirimo.
Vazhinji vangadawo kunzwa zvamunoitawo kukambani yenyu yeMogold.
Mogold Global ikambani yatakafoma muno muAmerica and iko zvino taane office kuSouth Africa, tine office kuZimbabwe nekuKenya. Saka kuno tinoita zvakawanda, saka kuno tinonyanya kutarisira nenyaya dzetechnology. Saka tinoshanda nekambani dzakaita ana Dell Technology, vakati appointa an authorized dealer nana Ingram Micro.
Shokora mungasiira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane inonguva.
Chandinokurudzira ndechekuti zvimwe zvinhu zvinooneka kunge zvinhu zvakaoma zvikuru sasereka, asi kana munhu ukashinga ukagara wakatarisa in focus nezvimwe zvauri kuita pane zvinhu zvinobuda zvinenge zvirimo. Asi patinenge tiri kuita izvo, kurudzira kuti vanhu ngatibatane tikurudzirane pamwe chete kuti munhu wese akwirire mutsoro.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaGolden Makusha vachitaura vari parunhare muHagerstown mudunhu reMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzemabielections dziri kuitirwa muSouth Carolina pakati pevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump namai Nikki Haley, avo vaimbova gavhuna wedunhu iri. Aka ndike kutanga vaviri ava vachikwikwidzana. Iko zvino regai tiende kuna tanonoka wande chitipa hurukuro nezve nyaya iyi.
Ma primaries atukuona tukuona unge tave kusvika pedo nekuona kuti vanenge vari ma general candidates a 2024 zviri kuratidza unge va Trump na va Biden vanenge vachidzokorora zve za 2024. Candidate ya Mai Haley, Nikki Haley, ndirikuona kuti vari kutaura kuti ivo vachabuda pa Super Tuesday iko kunozoya primary ema states akati one day kana vakadyiwa ipapo zvekuti ndozvatiri kuona kuti ndozvichaitika ndobva vachazobuda mukwikwidzo yacho.
Takatarisa pana amai Nikki Haley, munoona sevangabudirira here musarudzo dzemudunhu ravo reSouth Carolina?
Kuti vanozobudirira kuSouth Carolina kwavanga vambori governor for 2 years handisi kuzviona, nokuti isusu tiri kuona kuti Republican Party iri kufamba nyange vasirotaura zvavo pajekerere ne kind of surusarura ganda. Saka munhu wavari kuda ari kutaura zvekudzosera vanhu vechichena pavanga vari makore akapfuura ekuma60s nema40s. Ndosaka slogan yavo ichiti make America great again. Saka varungu vanenge vachiti making America great again ndo ivo pavainge vari pamusoro pezvinhu zvakawanda. Saka ndikuona mai Nikki Haley iyo vave chirudzirechi India handione vachikunda va Trump kuSouth Carolina.
Ko mberi kwatakatarisa uku vamuringai kwakamira sei sezvo amai Haley vachiti havasi kuzobuda mukupidza uku?
Kubuda kwa mai Haley ndofunga kuchazoya zvandambotaura paipai pa Super Tuesday, nokuti mastates nemadelegates zvinenge zvisina kuringana depending nekutiwo Supreme Court inenge yagara pasi here ichitaura kuti va Trump vane mvumo kukwidza kuColorado here kana kuti havana. Nokuti vakabviswa kuColorado tichazoonawo mamwe mastates achitevera murando iwowo kuvabvisa pamaballot. Saka zvinenge zvisisabatsira kuti vave varambe vari makwikwi iyo election yeupresident.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vati muringai vanoshanda nesangano reConcerned Zimbabweans kuOhio muno muAmerica, vanga vachitaura vari parunare kuOhio kwakare natanonoka wande weStudio 7. Iko zvino tochienda kuvateereri kuti vazvitaurire zvavanofunga.
Vakadiko Studio 7 vese ese mashandi variko ndisingataura hangu nemazita mese. Makadiko nebasa ini ndakanangana nemapurisa zvaari kuita mazuva ano. Tinoshaya kuti kochirudzii. Kudhara taiziva kuti kana vakakumisa ine motokari vanouya pane motokari yako vachitarira kuti chakafa chii, asi zvino tiri kungoona kuti ukamiswa uine motokari unotonzi uya kuno kwavarambe, nokuti vanenge vachinotarira inini here kana kuti vanotarira ini motokari, nokuti inini nemotokari yangu tinenge tiri pamwe chete. Kana vachida license ndinovapa license, votarira mota yangu kuti yakanaka here inobvumirwa mungoro, but zvese izvi hazvisi kuitika.
Makadii paStudio 7 apa? Ini ndikutaura navamuturinuri. Vamuturinuri vanotarisa kunobva kuisa mari muhomi mavo kuti treasure yegovernment iite mari, but havatarisi kuti mari inobva kupi. Vane imprimenta mutero kunova shuga inodyiwa nomunhu wese munhu wekupedzisira. Umwe andita mari yekutira mari yechokuti aone mari yeshuga iyo. Abva izvozvo mapasipoti vakakwidza zvinova zviri munhu wopedzisira kana kuti azowana izvozvo. Sekutoti imimi ndimi minista atadza uminista wefinance since 1980. Sekuti dai vamugabe vanga varipo muri vavakakwisa vaminista vangadai vakatokubvisa achina masa vaita wanani vaminista zvisa vapinda pafinance vaita wanani. Imi muri wese nokuti muri munhu unowana mari asi hamuchatarisa kuti munhu wokupedzisira mari ari kuiwana kupi. Ndini mafiya akarurama pakarura.
Tino tenda kwa tereri wedu wangu wa shitaura swa vano funga zisinei ene Studio 7. Asi sezo nguwa edi ya pera regaendi kusie imaoko a Gibbs Dube achikuwele ngrai naudze isindebele. Inindi ni Blessing Zulu diri mu Washington DC.
Só com isso, cara.